This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 6, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe Lawyers for Women Rights inoparura gwaro rinocherechedza basa rakakosha rinoitwa nevanhukadzi vanorwira kodzero dzevanhu munyika senzira yekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day.
Hurumende inoita musangano wechimbi chimbi wekuedza kuzeya nyaya yekuti ingarwise sei chirwere chekorera.
MDCT inonyorera paramende kuti idzinge vose vakabuda mubato iri vava kuzviiti MDC Renewal Team.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Women Rights nhasi raparura gwaro rinocherechedza basa rakakosha rinoitwa nevanhukadzi vanorwira kodzero dzevanhu munyika senzira yekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rinonzi In Their Capacity as Rights Defenders Women rinopa nhoroondo yemadzimai anorwira kodzero dzavo nedzavanhu munyika, pamwe nenyaya zhinji dzavakakwidza kumatare edzimhosva vachirwira kodzero dzavo. Vachiparura gwaro iri, iro rakanyorwa nerubatsiro rwakabva kumuzinda weNorway muZimbabwe pamwe nesangano reSingrid Rosin Trust, sachigaro wesangano remagweta aya muzvare Beatrice Mutetwa, vati vanhukadzi vanorwira kodzero vanosangana nematambudziko akawanda kudarika vamwe vavo vechirume. Vanoti vamwe vavo vanotoshungurudzwa kana kurambwa nemhuri dzavo nekuda kwemabasa avo. Vatiwo kunyange hazvo bumbiro renyika richipa mikana yakafanana kuvarume nevakadzi izvi hazvisati zvaitika, uye vati vanofunga kuti gwaro rakaita seravaparura nhasi richaita kuti hurumende iremekedze kodzero dzemadzimai. Mukuru wesangano iri muzvare Irene Petras vatiwo kunyange hazvo nyika yeZimbabwe ine zviwanikwa neupfumi hwakawanda pachine kusiyana kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume, izvo zvinozoita kuti vakadzi vapedzisere voita mabasa akaita sekutengesa mumigwagwa, kuenda kune dzimwe nyika kunotengesa, pamwe nekuita mabasa eupfambi kuti vararame, izvo zvisina kunaka. Mumwe weavo vanorwira kodzero dzevanhu uye vakamboshungurudzwa zvikuru nemapurisa muzvare Justina Mukoko vati matambudziko avanosangana nawo mubasa ravo akakura chose.
Nekumira kwakaita mabasa edu isusu sevanhu vanoona nezvekodzero dzevanhu, nekuti tinogara takapesana nevemitemo nguva dzakawanda unowana wamuchizarira. Asi chinorwadza ndechekuti zvizarira zvacho izvozvo kubvira kumapolice cells kunosvika kunana chikurubhi, nzvimbo dzacho hadzina kugadzirirwa vanhukadzi.
Vati vakashamisika kunzwa gurukota rezvemutemo zvakare vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura muparamende nemusi wechitatu kuti vainge vasingazive kuti mumajeri mainge musina zvinoshandiswa nemadzimai panguva iyo vanenge vachitevera.
Ndakatoshamiswa musi unowu ndichinzwa gurukota rinoona nezvemitemo richitaura kuti hariziye kuti masanitary pads chii uyezve anoshandiswa sei. Asi ndofunga vane mudzimai mumba, ndinovimba vane vana vasikana mumba. Handisi kuziya kuti dzidziso yavari kupa vana baba vari kunze uko nenyaya dzevanasikana idzidziso yakaita sei.
Mbuya Felistas Chinyuku, avo vane makore akawanda vachirwira kodzero dzekuti vanhu vakaputsirwa dzimba dzavo nehurumende mumakore ekuma90s pamwe nenguva yemuramba tsvina, vauza Studio 7 kuti vakatambudzwa zvikuru nemapurisa nevasori nekuda kwebasa ravo.
Tambudziko rangu hombe randakasangana naro ndiri kuti vakapaza dzimba imba yangu musha. Vakatora zvese mwana wangu anga afirwa nemurume property yake neyangu zvese vakasiya riri ground. Handina kukwanisa kuzvimhanara sokuti inge yapinda mupolitics. Zvakandirwadza ndakadzokera kumashure zvisingaite.
Mutungamiri wesangano rinobatsira vanhu vanenge vabuda mumajeri reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender vaEdson Chiota vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kucherechedza International Women's Day, asi vakati munyika vanhukadzi vazhinji havazivi kodzero dzavo kana kuti bumbiro rinoti chii pamusoro pekodzero idzi.
Vazhinji vemavakadzi ivavo vanove nhamba huru iri mumaruwa kunove kure kure. Tingangotora example yekumuzarabani, havana chavari kutoziva kuti kune chinhu chakafanana naichocho. Saka ndopanotangira dambudziko redu kuti vakadzi vatiri kutaura ava ndevapi. Kana tadare izvozvo tatoveri dambudziko nekuti tiri kungotaura just a click. Iri zuva iri rakakosha zvikuru takatarisana nemadzimai.
Zuva reInternational Women's Day rinocherechedzwa pasi rese musi wa8 kurume senzira yekuremekedza budiro yemadzimai pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzipe madzimai mikana yakafanana neyavarume mune zvese dzingave nyaya dzematongerwo enyika, mabasa kana nyaya dzeupfumi. Vanhukadzi muZimbabwe vari kuda kuti zuva iri ritarwe sezororo zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Hurumende nhasi yaita musangano wechimbi-chimbi nemapazi ehurumende, makanzuru uye mapazi eUnited Nations ari munyika kuti vazeye nyaya yekuti vangaite sei kuti vadzivirire kupararira kwechirwere chekorera. Hurumende inoti kusvika pari zvino vanhu vasere vaonekwa navana chiremba kuti vane chirwere ichi. Munhu wekutanga akabatwa kuchiredzi kuchizotevera nzvimbo dzakaita seBite Bridge, Mudzi neChirundu. Nyaya yekushayikwa kwemvura yakachena uye zvimbuzi ndiyo iri kupa kuti kurwisa chirwere ichi kunetse. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Posha Manangazira. Tikatanga nekuvabvunza kuti vari kuitei nezvenyaya iyi.
Tinoshanda zvakanaka chaizvo Blessing nemapartners edu ekutano, iye nhasi chaiwo mangwanani tafumirira kuita musangano. Even uri pso yechishanu musangano iyoyo wapinda vanhu vakawanda vangatosvika kana 50 vanobva kumabato akasiyana siyana anosanganisa veWorld Health Organization, vekuUNICEF, vekuOCHA Office for Domestic Humanitarian Affairs, vekuCenter for Disease Prevention and Control, vekunana World Vision, IRC, International Commission of the Red Cross nevamwe vakadaro. Vese vauya tikaita musangano iwayo pamwe chete nevedu vekuCivil Protection Department nevekusito Farari.
Ikoko nzvimbo dziri kubatwa vanhu nechirwere ichi, Dr. Manangazira, kune zvimbuzi here iko kwakaita sekunana Chiredzi? Zviri kufamba sei?
Waita ako Blessing, iroro ndiro dambudziko ratiri kunyanya kusangana naro isu sebazi reutano. Nekuti zvinonetsa kuti vamwe vakasaita basa ravo vanoparira vamwe. Isusu kupublic health tinotoziva kuti vanhu kana vasina chimbuzi, vana vari pasi pemakore mashanu vacharwara manyoka kangani pagore. Kana mvura isina kutsarukana zvirwere zvichawanda ndezvizvi nezvizvi. Chimwe chinoitika ndechekuti panonaya mvura ipapapa, masimu aya anenge asina kudzivirirwa anoingirwa nemvura inoyerera iyaya inenge yakasviba, nekuti tati nzvimbo iyi haina zvimbuzi. Saka inosanganisa kana tsvina chaiyo yevanhu inenge yakuchikukurwa manje nemvura iya iri kunaya yongonopinda mumasimu imomo, vanhu kwakuuya vachingochera mvura iyaya. Ndosaka tiri kuti mvura ka kana iri mvura yekunwa uye mvura yekusuka zvinhu zvatinodya zviri zvimbishi kusanganisa michero yedu inowanda nguva inei, ngaita ngeyarapwa mvura iyoyo ifashaidzwe. Kana kuti izvozvi tiri kuziva kuti moto wacho uri kunetsa kufashaidzwa, kune chlorine inowanikwa semaaquatabs kana kuti kumasupermarket uko masenda aya anokwana chenji anokwanawo kabhodhoro kewater guard kana toita mazuva akatowanda ichidonedzerwa mumvura yekunwa. Zvinobatsira vanhu vasarware nezvirwere zvaanakorera uye manyoka izvo.
Mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Posha Manangazira, vari parunare muHarare.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Urukuro dzekutsvaga runyararo muLibya dziri kukokerwa neUnited Nations dzapinda muzuva repiri nhasi muMorocco. Izvi zvaburitswa nesangano renhau rehurumende reMoroccan News Agency. Izvi zvinoitika zuva rimwe chete nhumwa yeUnited Nations kuLibya yati inoona kunge chibvumirano cherunyararo chichabudirira. Bernardino Leon veUnited Nations vakaudza vatori venhau nezuro kuti pane mweya wakanaka une tarisiro yekuti chibvumirano ichi chinobudirira.
Mashoko ari kubva kuNigeria anoti nhengo dzechikwata cheBoko Haram dziri kuungana munzvimbo yeGozwa uye pachiunzwa zvombo zvekuzvidzivirira kubva kudzimwe nzvimbo. Mumwe anoruzivo rwepamusoro ari kuona zviri kuitika audza VOA kuti maute ehurumende ari kuswedera pedyo neguta iri uye chikwata cheBoko Haram chiri kuratidza kuti chiri kuda kudzivirira guta iri kuti risatorwe. Guta iri rimwe remaguta ari mumaoko eBoko Haram kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria.
Mapurisa emuIndia anoti zvuru nezvuru zvevanhu zvakapinda nechisimba nezuro pajeri riri mudunhu reNagaland ndokurova munhu anofungidzirwa kuti akabata chibharo akachibva afa. Mapurisa anoti vachengetedzi vejeri repa Dimapa vakakundwa simba nevanhu izvo zvakaita kuti vapinde mukati mejeri. Muguta iri mave necurfew, vanhu vari kurambidzwa kubuda panze. Nyakurohwa akafa uyu murume ane makore 35 uye ari kupomerwa mhosva yekubhinya mumwe mukadzi mwedzi wapera.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora nezuro vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende nemutungamiri weSenate vachiti vanoda kuti nhengo dzedare reparamende neSenate 21 dzidzingwe mudare nekuti dzakaumba bato idzva reUnited Movement for Democratic Change. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakamboramba kutonga nyaya iyi vanoti vachapa mutongo wavo munguva pfupi inotevera. Asi chiri kutemesa vakawanda musoro inyaya yekuti pachaitwa sei nezvigaro zvacho sezvo MDCT iri kuti haisi kuzopinda musarudzo dzemabyelections. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume uye mutauriri weMDCT vaObed Gutu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaGutu nezvedano iri.
Tiri kuti varume nevakadzi ava vanokwana ivo 11 havasiri nhengo dzeMDC. Saka tiri kuti takatsikirwa nezviri kutaurwa neconstitution yeZimbabwe, maasisi iwawo ari 21 adeclare vacant. Kana zvaita saizvozvo zvotaridza izvo kuti vane zvenge vachida havo kuti vakwikwidze pamabyelection achaitika vachakwikwidza.
Vamafume
vaGutu havasi kunyatsotaura chokwadi chizere, vanyora tsamba vatumawo vamandipaka veZANUPF kuti vaite motion muparamende yekuti vashande pamwepo naGutu naMonzora kuti vati vadzinge mamembers eMDC kubva muparamende. Zvakaitika vanhu vanaMonzora vakanyora tsamba mbiri vakaenda kudzimosva dzematare vachida kutaura kuti isusu zvatakaita zvazvisiri pamutemo. Vakaruza nyaya iyoyo kumosva kumatare edzimosva, vakatipa mari yokutaridza kuti vanga varesa kunyora mapepa yokuinda kumatare. Iyo mari iyo vakatipa tikaigamuchira. Zvinorova izvo kuti maresolutions atakaita paMendeo, isu takaita National Council yapaMendeo ikaresolva zvakati wandei ikasuspenda nekuexpela vatungamiri vaviri vakaita saMorgan Tsvangirai naLove Momo.
ndanga nditerera hangu zvino zvinotaura muhangu zvino mbapota zvimbisetsa zvikuru isu hatishandi nezanupf vangatoti vanoshanda nezanupf kuda ndivo ko ivo vanoseiko vanhu verenewal kana kuti vemaorange kana kuti vegreen mdc isu tinoti speaker wenational assembly napresident wesenate mai madzonge ngatibirei tinzwe kuti vachapa ruling dzekuti chii
vaamafumi
chinondishamisa ndechekuti vaagutu havasi kuda kupindura mubvunzo iri kutaurwa vakataura ivo kuti havasi kuparticipata mumaby elections hapana munhu ari kutya muparamende imomo hamuna zvizhinji zviri kuitwa pane kungodhingana chete pane mitemo mingani yati yaitwa iko zvino chiripo ripo ndechekuti ivo vari kuda kudonata masits kuzanupf
handizivi kuti nyaya yaonarable mandipaka yabva kupi blessing mandipaka munhu wezanu hatitomboziviwo kuti kana aita motion ruri tozvinzwa naye mukomana ari kutaurawa isu tiri kuti zvataita isu ndezvemdct takatsigirwa nesection 129 1k yebumbiro romutemo wezimbabwe kuvanorohwa nehananeiko ngavambomira katinzwe kuti speaker vamudhenda napresident wesenate mai madzonge vachati chii nokuti apa ndiri kuona vanhu vapanika varohwa nehana nokuti vanoziva kuti nguva
yakwanihavana
vanhu vanaa
isusu tiri kungoexplaina kuti imimi hamusi kuparticipatavo mumaby elections maby elections ari kuitwa kumount darwin muri kuvaparticipata here vagutu zvinoreva kuti hamuna vanhu here maby elections ari kuita
isu tikakoshaya vanhu sei ndiri isu pati the biggest party muno muzimbabwe muchirungu tinoti we are the only game in town we are the real deal saka tiri kuti isu hatisi kuita election nezano tiri kungoti toda kuti maelectoral reform aitwe asi vanhu vakapanduka vasiri vedu tiri kuti ngavabve muparamende
saka kana musingadi saka watchkei kurega kuparticipata kumount darwin watchkei kurega kuparticipata kwamunangagwa
blessing tiri kuti isu hatisi kuteedzera zvaitwa nezanu
vamafume regai vambopindureti
kuti kune mdc ikatoziva kuti mdc iriko zanu inobweza inotorohwa nehana nokuti vanoziva kuti ndiisu pati yakakura inodiwa navanhu muno muzimbabwe kupfuura mamwe mapati ose
avo vanga vari mutauriri wemdct vaobert gutu manzwawo zvakare kumutauriri wemdc renewal team vajacob mafume vaviri avanga vari parunare muharare
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa danho ratorwa nemdct rekuti nhengo dzeparamende dzava kuzviti mdc renewal team dzidzingwe sezvo dzisiri kumirira zvido zvemdct yakavavhotera kuti vapinde muparamende
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk
chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri kudzidza kukentucky muamerica valeslie mateveke vanoti vari kufara nezvidzidzo zvepamusoro zvavari kuwana izvo vanoda kuzoshandisa kumusha kana vapedza vamateveke mumwe wevanhu vakapinda mumusangano wezvemabhizimisi svondo rapera paharvard business school kuboston massachusetts muno muamerica marvelous muhlanganya uye
ndiri kuchikoro kukentucky zviri kuitwa pano paharvard ndazvifarira it's a great initiative tiri kudzidza zvakawanda zvizhinji zvatinogona kuchinja muzimbabwe munyika yedu
imo muno muamerica uri kuitei zvidzidzo zvipi zvauri kuita
ndiri kuchikoro kukentucky ndiri kudzidza macomputers software engineering hopefully pandinograduatawo ndinenge ndava kukwanisa kuita zvinhu zvakaita zvekunyora masoftware akaita sana facebook and all that and a lot other softwares
tanzwa iwe uchiti sekuru vako vanoteerera studio chitaurira utinzwe tichizvinzwa pano pahafa tiudzoti
sekuru handizivi kuti vanoda kunzwa here zvandataura zvasiya ndinoziva vanofarira studio 7 vanoteerera every day at 7 p.m. that's his favorite and only program paradio
sekuru vari kupi unogona kuvatumidzirawo meseji
sekuru vari kubhikita kwanjaravani ndinoda chaizvo kuvatumira meseji ndichiti sekuru murambe muchiteerera Studio 7 ndina Marvelous Mhlanga panapa.
Vanoitwa sekurani?
Sekuru vamateveke. Sekuru vamateke Elias ndozita ravo rokutanga.
Wakauya rini kuno ku America uyezve zvizvi zvauri kufungidzira iwe kuti wadzidza pano?
Ndakauya ku America muna 2012. Ndadzidza zvinhu zvakawanda, ndine background ne business. So ndiri kuda kuona the link between computers, rather technology and finance, how we can use the two to change the world. So this was a great initiative. You go to wonder, I met a lot of people who are actually doing it, and I think pamberapo I'll be one of the people I think I invite up on my panels, hopefully in the near future.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaLeslie Mateveke vachitaura vari parunare kuHarvard University kuBoston Massachusetts naMarvelous Mhlanga weStudio 7.
Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenyika chemutambo wecricket chatarisana negomba guru mukupera kwesvondo ichange ine mitambo yakawanda. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kubva kumutambo wecricket weWorld Cup kusvika kumutambo weBoard 91 Super Cup tichidarika nemutambo weDavis Cup Euro Africa Zone Group 2. Vatoriri vemitambo muZimbabwe vatarisana nemachikichori emitambo svondo rino. Pasi chikwata cheZimbabwe chakamira pakati pedombo nemvura apo chiri kusangana neIreland munhandare yeBellevue River Oval Ground nemugovera. Mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti Zimbabwe inofanira kukunda mumitambo yayo miviri seyasara kutanga neIreland iwowu. Izvi kasaitika panenge pasina chimuko sezvo Zimbabwe kuti ienderere mberi yaifanira kuve yakakunda mumitambo mitatu kubva pamitambo mitanhatu iyo yaitamba pamakundano eWorld Cup iwayo. Pari zvino Zimbabwe yakunda mumutambo mumwe chete uyezve yatarirwa nemitambo miviri mumwe wacho neIndia. Zimbabwe iri pachinhano chechitanhatu nemapoints maviri chete mumitambo mina pasi peUnited Arab Emirates iyo isina kana point imwe chete zvayo. Zvikatara zvina ndizvo zvinoenderera mberi mugungano iri pasi kunyange Zimbabwe iri kuratidza kuti yakaomerwa. Vamwe vanotevera mutambo uyu vakaita savasekai tembo vari kufunga kuti Zimbabwe ingangozviita.
Tinokwanisa kuwina mutambo kauyu.
MaChevrons achange asina mutungamiri wevatambi Elton Chigumbura uyo akakuvara pamutambo nePakistan. Asi chikwata ichi chichange china Hamilton Masakadza, Sean Williams pamwe naBrandon Taylor avo vanga vachirova maranzi zvinofadza. Kunyange hazvo veri zhinji vanga vachida kuti chikwata chenyika ichi chienderere mberi makundano aya. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti nzira yeZimbabwe iri kusvika pamagumo. Asi kure kune Australia kune mitambo yeWorld Cup, muZimbabwe mune mutambo mukuru zvekare kwete wecricket asi wenhabvu. Chikwata cheCape United chiri kutarisira kuenderera mberi nekudambura Dynamos apo zvikwata zviri izvi ziri kusangana mumutambo weBoard 91 Super Cup muRufaro Stadium nesvondo. Cape United yakakunda Highlanders svondo rapera kuitira kuti isangane neDynamos makwikwi aya ekupedzisira sezvo Dynamos iriyo ine mukombe uyu. MaGreen Machine akarova Dynamos 6-5 nemapenareti mumutambo weSino Zimbabwe Challenge. Muraridzi wenhabvu ane mukurumbira vaGishon Tini vanoti zvinoita kuti Cape United irembe iri pamberi kukunda kwayakaita Dynamos mumutambo wekutanga wavakasangana.
Vari boosted nekuti vakanga vakambowinawo pekutanga, saka izvezvi vanogona kunge vaine shungu dzakanyanya dzekuti vanga vaitora mumwe.
Asi vantini vanoti iko zvino Dynamos yave kukunda vachipawo kuti vanofunga kuti inokunda nezvibodzwa zvingani.
Ndiri kuona sekuti Dynamos ingangokunda 2-1.
Dynamos yakanetseka zvikuru mutambo weSino Zimbabwe Challenge, asi mumwe aimbove mutambi wavo Rodrick Mutuma ndiye akamuka chibhebhenenga achibatsira Cape United kukunda mumutambo iwoyu. Mutuma anokwanisa zvekare kudzokorora zvaakaita, asi mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inonetsa kuti uzive kuti chinokunda ndechipi. Makundano aya ndekurangarira musi wakaberekwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe Robert Mugabe vakasvika makore makumi mapfumbamwe nerimwe chete musi wa 21 kukadzi. Mutambo weEuro Africa Zone Group 2 tie pakati peZimbabwe neHerzegovina wasimudzira moto nhasi. Titarisa kuti panopera makundano aya nesondo Zimbabwe inenge iri pamusoro. Mitambo iyi inosanganisa masingles nhasi, madoubles mangwana pamwe nemareverse singles nesondo, apo chikwata chakunda chichazivikanwa. Asi veruzhinji muZimbabwe varikutarisa kuti ndivo vachange vachipemberera apo chikwata chavo chinenge chakunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, ndingafare chaizvo kana tsamba yangu ikaverengwawo kuAmerica. Tinokutendai varume nenyaya dzamunotipa dzechokwadi kuno kugokwe kunasvisvi. Thanks so much Jonga, Blessings Tandekile and all others kuno kunasvisvi. Takuvara nevakuru vekuprison services vari kuuya vachititorera chibage chedu vachiti vanoda kundofidha vasungwa kugokwe prison. Ndinoda kufarisa vose vanondiziva kunasvisvi kugokwe neZimbabwe yose. Wenyu anotya kuurayiwa ana kutaura zita rake.
Mumwe munyora anoti, kutanga ndinokumhorisa imi makabata tsamba yangu. Aiwa, ndinokutendai zvikuru. Hanzi munondigonera nekuverenga tsamba dzedu pamhepo tichimhoresa hama dzedu. Ndoda kumhoresawo mudzimai anondida chaizvo mukurarama kwangu, Enesia Matsvai, nevana vedu vanoti Elizabeth, Yolanda, Leona, tinotenda Praise Mo, Elfania, Melody uye Dominic Adomas. Ndichiti murisei vana vangu, iyi imhuri yekwaMakasika. Ndapota musandisekawo vamushamarari nekuwanza mhuri. Ndopinda cheche Johani Marange. Ndini Rafael Emu Makasika Razaro wepachiwira village Mandeya.
Aiwa, kuna kwakawanda na hapana chakaipa. Imwe inobva kuna Tinashe Chakanyuka anyora paFacebook achiti, hai Studio 7 munogona basa vakomana nevasikana. Ndafara chaizvo kuona peji yenyu pano paFacebook. Dzimwe nhau dzaita jamba. Tiri kumabasa, rambai makadaro, zaiti jamba tiri kumabasa. Nekudaro, rambai makadaro nenhau dzechokwadi. Ndatenda zvangu, tinotenda mukoma Tinashe nekushanyira paFacebook yedu. Udzai hama neshamwari nezveFacebook yeshona.
Mumwe anoti, makadi Jonga naBlessing. Zuva mapisiro ari kuita kuno kuvhunjere. Hakuchina mbeu ine utano, tapinda munzara yakaoma. Ndimhoreserei vose vanondiziva, ndine Mukanya Chabanga.
Mumwe anoti, makadi makomrades vana Kandemiri Zulu Marvelous Gande netimu yese yeStudio 7. Tinotenda nenhau svinu dzamunotipa dziri kuwanikwa mumba medu. Ataiziva shua tofira musaga, ndiyo nyika zvayaita izvi. Oh shame. Terai Studio 7 vana vevuoye from Kagera in Mazowe.
Mumwe anoti, makadi Jonga naBlessing, basa munogona varume. Ko Brenda Moyo naRusere vari kupi? Hatichavanzwa mazuva ano. Ndimhoreserewo David Chindavata naGift Zika. Ndinonzi Liberty Zika. Aiwa mukoma Liberty, tinotenda. Tinoda kuzivisai kuti Brenda Moyo naRusere vava nemakore akawanda vasiya Studio 7. Vava kushandirawo mamwe makambani.
Mumwe anotiwo, makasimba here varume, tinofara nenhau dzechokwadi dzinotererwa nevanhu vakawanda chaizvo munyika. Rambai makadaro kusvika Mwari vapindira. Tatambura varume muZimbabwe hamuna mabasa. Ndini muteereri weStudio 7, munyori haana kuti pazita rake.
Aiva vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje, asi tinoti rambai muchitumira matsamba yenyu kuno tigoaverenga.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro enhau zvakare.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoparura gwaro rinocherechedza basa rakakosha rinoitwa nevanhukadzi vanorwira kodzero dzevanhu munyika senzira yekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day.
Hurumende inoita musangano wechimbi-chimbi wekuzeya kurwisa chirwere chekorera.
MDCT inonyorera paramende kuti idzinge vose vakabuda bato iri vava kuzviti MDC Renewal Team. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande.